Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 29 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nesangano nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka. Pastor Ivan Mavarire vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaita vanhu gore rapera. Vatenda ibiti vanoti ndiwo mutungamiri chaiye webato rePeople's Democratic Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. General Council yebato rePeople's Democratic Party nhasi yapa mutungamiri webato iri vatenda ibiti mvumo yekusaina chibvumirano chekushanda nemamwe mapato muMDC Alliance. Musangano uyu watiwo nhengo dzebato iri dzakaita musangano nezuro wakabuda nechisungo chekudzinga vabiti dzicharamba dziri nhengo dzebato kudzamara, asi zvinzvimbo zvavo zvichafano batwa nevamwe kudzamara vevadzoka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vabiti vati musangano uyu wava pamvumo yekusaina chibvumirano chokushanda nemamwe mapato anopikisa mumubatanidzwa weMDC Alliance. Vati mapato acharamba achitaurirana nyaya yekuti zvigaro zvichafamba sei mumubatanidzwa uyu. Vatiwo bato ravo radoma chikwata chitsva chinotungamirwa nemutevedzeri webato iri vakutsatsa pulu kuita nhaurirano nemamwe mapato. Vapulu vachange vachitsigirwa navasettlement Chikwinya, avo vanzi vachange vakabata chigaro chemunyori mukuru webato pamwe nava Jacob Mafume mutauri webato iri. Vabiti vashora zvakaitwa nemunyori mukuru vaGordon Moyo nevamwe vakuru vakuru vachiti zvakakonzerwa nebato rezano PF iro rakatadza kusimudzira matunhu ese munyika.
Ava vabii vedu ava vakasangana kumba kwaSipepangomo vari 10 nezuro inyaya dzekusanzwisisa kuti national question haufaite exclusion neexclusion, haufaite rusaruro nerusaruro, haufaite nyaya dzemarudzi nerudzo, unofaita nyaya dzerusaruro zvakaita Joshua Ngomo nekuingenja nekutaurirana nekubata nevano vacho vari kukudzvinyirira to give our people vari kutambura a chance.
Vabiti vati nekuda kwekuti vanoda kuti vanhu vese vashande pamwe chete kuobvisa hurumende yezano PF havasi kudzinga vamwe nevamwe vavo, asi zvinzvimbo zvavo zvapiwa vamwe, kudzamara vamwe nevamwe vadzoka zvakare kune vamwe.
Kune vamwe vedu tati dzokai kumusangano, vari welcome, hapana munhu atadzinga, asi to enable our party to move because basa rakaoma. Tataura kuti vachikwinya ndo va acting secretary general, va mai Evelini Mazungu Masaiti ndo va acting chairperson, va Heri Mudzuri ndo va acting secretary for elections, va Julius Magarangoma ndo va acting treasurer general, va Edward Ndlovu vekubulawayo ndo va acting deputy spokesperson. Hapana munhu atadzinga because we are preaching unity.
Vabiti vatiwo bato ravo harisi kufara nechirongwa chekunyoresa vavoti icho vati hachisi kufamba sezvange zvakatarisirwa, uye vachaenda kumatare edzimosva kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo paine chitsotsi chiri kuitwa.
This system haisi kupreventa multiple voter registration, so isu tinoziva kuti ZANU PF ndo basa rekucreata zvidhoma nezviganhanga. Tataurana futi kuti concerned kuti pa voter registration paya paya hapana immediate transmission, live transmission ye zvinhu zvevanhu varetswa kuvota. Tataura futi kuti we are concerned nenyaya yekuti mudede akatorisa vanhu vezanu 2 million 2.8 million. So hapana mutemo unoti zvamudede hazvizoenda kwamakarau. So tikuzva zvamudede zvichaenda kwamakarau.
Vabiti vatiwo vamoyo nevamwe vavo vakaita musangano wavo wanezuro kumba kweimwe nengo ye National People's Party inotungamirirwa namai Joyce Mujuru vasipepa ngomo. Nekudaro hapasina nhaurirano dzavachaita nebato iri, asi vamoyo vati aya manyepo uye musangano uyu wakaitwa mukati chaimo meguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vari kufara zvikuru kuti urongwa hwavo hwekuratidzira vachiburitsa homwe dzezvipfeko zvavo kunze hwavaita nhasi hwabudirira chose kunyange hazvo mapurisa avharisa maofisi avo muHarare. Vanoti nhengo dzavo dzakabatana nevamwe varairidzi vemamwe masangano pamwe nevamwe vashandi vehurumende matunhu akasiyana siyana dzashandisa nhasi mukana wekuburitsa homwe dzembatya panze munguva yadzanga dzichiita basa senzira yekuratidza hurumende kuti vanhu munyika vari kushupika nekushayikwa kwemari uye mihoro mishoma yavari kupiwa. Vamasaraure vanoti sangano ravo rawana rutsigiro kubva kumasangano anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Yadzoka uye hashtag Tajamuka sesijikile. Ngatinzwe huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwanhasi hwabudirira chaizvo. Tinofara netsigiro ruzhinji rwatawana kubva kuruzhinji rweZimbabwe namamwe masangano akazvimirira oga angava achiparticipata muprogramu iyoyo. Anonyatifadza ndechekuti kwauya kubatana kwakawandisa kusvechale pakati pemacivil servants vaticha kunyanya kunyange maunion avo akasiyana vanga vachibatana vachiratidza kuti vari kuparticipata nemwoyo wose paurongwa ihwohwo. Asi vazonyanya kumbira kuti zvisave musi wekugumishira, tirange tichingodzokorora kuitira kuti vakwanise kuexpressawo varadzio urombo hwakakonzereswa nezvisoro.
Maungana muchiratidzira here kana kuti vanhu varatidzira vari munzvimbo dzakasiyana siyana?
Vanhu varatidzira vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, vadzidzisi vamwe vachidzidzisa vana vavo, homwe dziri panze, nyika yose imwe nomwe akaita mabasa ake, homwe dziri panze. Asi tinofarawo nevamwe paboka retajamuka vakati vari kutitsigirawo vaitawo urongwa hwavo, homwe dzavo dziri panze zvakare. Saka nyika yose homwe dzadzingori panze, vanhu vachiratidza kutumwa kwavo nekushayikwa kweupfumi. Asi tinofarawo nenyaya yekutsigisa kwakutiita vadzidzisi nevamwewo vanoshanda hurumende kuti vanofarira chirongwa ichi.
Ko tinonzwa kuti mapurisa azouyawo kumahofisi enyu, mungatiudza kuti chii chasvitsa kuti vazouya kumahofisi enyu?
Vapurisa vajaira kugara vakagadzirira kuponda vanhu vanenge vachiita zvinhu zvine runyararo. Saka kwakuri kutarisira kwavo nhasi kuti vachawanazve mukana wekurova vana veZimbabwe vasacha vanenge vatadza. Saka vangouya vakawanda neuwandu hwavo vari 22 kumahofisi kwedu, vachitarisira kuti pamwe ndo vachatangira vanhu kufamba kurumwandira. Asi isu sevanhu vanga vakuziya vanhu vavo tati izvi zvinhu ngazviitwe kuvanhu zvisingasangane mumastriti. Saka vazoshaya munhu wekubata, tazomanikidzwa kuvhara mahofisi zvisatapedza mabasa.
Takanzwa muchikumbira kuti varairidzi vange vachipiwa mazuva mana ekunotora mari dzavo dzemihoro. Chikumbiro chenyu chakatambirwa here?
Vati kutaura navo havasati vatambira chichemo chedu, havasati vachipindura. Asi ndozoona musi wemanje vadzidzisi vazhinji vachatadza kudzoka kumabasa nekuda kwekukodzerwa kwekushayikwa kwemari iyoyi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa nhaure Daily News varohwa zvakaipisisa vakaitwa kafiramberi nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo mushure mekuratidzira kwanga kuchiitwa muHarare nemasangano akawanda anosanganisira Tajamuka sesijikile. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatori venhau vaviri vebepa nhaure Daily News vanoti Mugoveta Firenyika naBrighton Goko Varo wazvakaipisisa pavanga vachitora mifananidzo yevanhu vanga vachiratidzira ava pedyo nemahofisi eMDC muHarare. Vaviri ava avo vasiyiwa vatirapata vachibvinina ropa mumisoro vazobatsirwa nevamwe vatori venhau avo vazovaendesa kuchipatara kunorapwa. Tafire Nyika audza Studio 7 ari muchipatara kuti angonzwa chinhu chaputiswa nemapurisa akazopepuka kuvara gotsi ropa razara pambatya dzake.
Was something which me propagotsa.
Tafire Nyika aenderera mberi achiti zvose zvazoitika haana kuzozviziva.
Angobudikira pakuona sasina kuvaona. Saka patangovaona pabva parira vabvaridza something inandozoziva zvaita sendakuona vandangodonera basa. Vabva ndatoona ndavakuita nomba yevatojamba vapfuura vachindijamba nepamusoro. Then wandazoona Brighton abatwa navo. No kumana wangu, wana anotengesa muchishopu mwemu, CMTC ya. Ndiyo andazo naga bata Brighton, but Brighton ashibuda blati na mnini. Antizi yu uti chika itika wala.
Studio 7, yezo kutawara na Goko, uyo anga ishanda pamochete na Tafire Nyika, asaku ndika na kutawara kutishwa famba sei, sezo anga ashiratu za kute arukuru wazi wa shwakanyanya. Goko, akuwara omusoro, ruoko pamwene gumbo, uye michina yake anoshandisa pabasa, inonzi yatorwa nemapurisa. Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau munyika, Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, raburitsa mashoko richishora kuzvindikitwa kwaitwa vatori venhau ava, richiti hurumende inofanira kusiya vatori venhau vachiita basa ravo vakasununguka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa pamusoro pekurohwa kwevatori venhau ava. Zvichakadai, zvimwe zvitoro zvaswera zvakavharwa zvichitevera kumhanyidzana kwanga kuchiita mapurisa nevaratidziri vanga vachibva kumasangano akasiyana siyana anga achisanganisira Tajamuka. Mumwe ane chitoro chinotengesa nharembozha dzechizvino zvino Muzvare Talent Muriritirwa vati vasara vakangobata maoko vabvutirwa nharembozha dzose dzanga dziri muchitoro chavo.
Changona vanhu vachimhanya vakawanda minoti zvanga zvichimbofamba sei mutaun vachingotandanisana vamwe vauye vakatopwanya muno mushopu vakatora mafoni esi andinotengesa handisisina kana chandinacho.
Mumwe wevaratidziri ava uyo aramba kudomwa zita rake ati havasi kufara nekushayikwa kwemari mumabhanga pamwe nekushaya simba kwaita mari yemabond notes zvichienzaniswa nemadhora ekuamerica. Nokudaro muratidziri uyu audza Studio 7 vasati vatanga kuratidzira kuti gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangunjwa vanofanira kusiya basa zvichitevera kushayikwa kuri kuita mari kumabhanga.
Aisa tisi kutomboda nyedzi mabond note manguji akati kana mabond note akapinda pamarket anoresigna basa. Saka izvozvi mabond note acho asikutowanika kumabanks kunoashaya mabond note acho paparero market vanenge vachitoda mari itori pamusoro. Saka izvo akataura kuti mabond note akapinda pamarket anoresigna basa ngaaresigne because isusu takutokwara.
Hatina kukwanisa kutaura navamangunjwa kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakaudza vanhu pamarindano vegwamagamba enyika nezuro kuti kushayikwa kwemari kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuvabvisa pachigaro. Kuoma kwaita zvinhu munyika kwakonzera hurumende kuti idzike mutemo uchange uchisunga vose vanenge vachitengesa mari pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vachuchisi vehurumende nhasi vapeta urongwa hwavo hwekupomera Pastor Ivan Mawarire mhosva yekuda kupidigura hurumende mudare repamusoro reHigh Court. Hurumende yakadaidza mapurisa manomwe sezvapupu uye mumwe wacho Chief Inspector Martin Runganga vekumatekitivha eHarare Criminal Investigations Department nezuro vakafananidza Pastor Mawarire nechikwata chinopfurikidza mwero chekuNigeria cheBoko Haram vachiti vanoparidza shoko reruvengo nekupandukira hurumende. Asi gweta ravamavarire vaHarrison Nkomo vanoti hurumende yakundikana kupa humbo hwezvese zvairi kupomera vamavarire nekudaro mhosva yavo inofanira kuraswa. Vamavarire vanonzi vaikurudzira vanhu kuti varatidzire gore rapera uye vakabatwa nemhosva iyi vanogona kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vankomo akavabvunza nekuzvabuda mudare nasi.
Yaya panga zero tare mazvara nhasi ta takanangana na pastor Mawariri ta dzimbiri yokutanga yanga ari padare pe haiko ta paraidza kuda kupisa hurumende ine chizvino chisimba vanochuchisa vakamirira kuita kure hurumende vamutanga dura vapedzisa kudaidza mawitness avo vadaidza mapurisa 8 vakabva vavhara kesi yavo saka isu tiri kuti aiwa hapana nyaya iripo apa tinokwanisa kuti tikuda kukumbira kudare kuti tisunungurwe tichachata taura inonzi pachirungu application nedischarge ndo yatati tichaita iyoyo saka kanzi tichazoisa mapepa edu mudare redzimhosva tichikumbira kuti tikurwe pamhosva tichachata taura musi wa 19 November pane imwe nyaya yechipiri yanga iri mudare remamagistrate court iyo yakanangana nemhizhonga yakaitika panzvimbo huru inodzidzwa yeuniversity of Zimbabwe apo pastor Mawari vainzi vakaita kuti vakakonzera mhirizhonga vasvika ipapo nemastudents emedicine iyoyo dare raramba kuti pastor vane nyaya yavakaita saka vaizvozvo vakurwa vawanikwa vasina mhosva
tiri kunzwawo kuti mamwe mapurisa achipa uchapupu anenge aiti pastor Mawarire vakatofanana nechikwata chinopfurikidza mwero cheboko haram
ichokwadi ichocho saka zvo yakadaro yakabuda mudare redzimhosva
pane humbo here uri kupuwa nemapurisa kuti ndo zvavari kuda kuita zvekupidigura hurumende
izvozvo ndozvichaonekwa nemutongi akagarisana nenyaya pane zvataurwa asi tiri kupikisa kuti hapana humbowo asi tisaidi kuti ane simba pakupera kwezuva ndivo vakabata matombo judge high court
tanzwawo kuti vamakedenge vangu vachipa humbowo vapa humbowo nhasi uye vangu vachitiwo kudi
vamakedenge vapa humbowo vachingotiko ndo vanga vari pamusoro vakamirira vanoona kuchengetedzwa kwerunyararo munyika vachiti vaipuwa maripots kumaprovhinsi mana emuno munyika pane zvaiitika ndokuzobudisawo magwaro acho airatidza kuti maripoti avaipiwa nemapurisa aishanda ari pasi pavo akanangana nemhirizhonga yaanoti pastor Mawarire vainda kuita
gweta rapastor Evan Mawarire vaharrison komo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 makateerera kune penyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vakuru vakuru pamuzinda weWhite House muAmerica vanoti vashandi vehurumende vanosvika zviuru gumi kusanganisira mauto zviuru zvinomwe vari kubatsira Puerto Rico kubva mukuparadzwa nedutu mupengo Hurricane Maria. Mauto United Nations anochengetedza runyararo aiswa mune rimwe guta riri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo zvichitevera kurwisana pakati pezvikwata zvine zvombo nemauto ehurumende yeCongo. Vanorarama nekutengesa mari muchinoi vanoti havasi kuzosiya basa ravo zvisinei kuti hurumende nezuro yakadzika mutemo unovarambidza kutengesa mari zvisiri pamutemo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhasi muchinoi panzvimbo ye 24 hour apo panozivikanwa nekuchinjwa kwemari zvisiri pamutemo vanotengesa mari vanga vachingombeya mbeya vasina mari dzavanga vakabata sezvavanosiita mazuva ose asi ongororo yaitwa nestudio 7 yaratidza pachena kuti vanotengesa mari ava vanga vachitengesa mari muchivande mudzimotokari dzavo kana dzeavo vanenge vauya kuzotenga mari. Mumwe anotengesa mari pa 24 hour uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya B anoti mutemo wakapatiswa hushande sezvo vacharamba vachitengesa mari muchivande.
Avambozigona bozi ndinotangira kutobras musoro chidzi chipya pasi kushanda nene munhu wese ane strategy yake yekushanda foni ndo inoshanda noti munhu kunzi vanhu vakamira pa foni inoshanda kutodarika kuto kumira foni chai chai inoshanda kudarika kumira foni saka izvozvo nani basa resezvo kunzi vanhu sero wako yakaswera wakamira munhu anongoya kupaga mapero kuswera akagara.
Mumwe anotengesa mari vaRichard Nira vanoti hurumende ndiyo iri kukonzeresa dambudziko rekushayikwa kwemari nekuti bhanga guru renyika rinotenga mari yekuamerica sezvavakaita svondo rapera asi yopomera vanotengesa mari mumigwagwa.
Iwo ndo vakato konzeresa from business press. Wozi zvakaita iwo zvekuti vawanda kuti NFT iwo chete kuti vabudisa bond rakawanda. Wowe mugreba iwo womhanya street wotora mari yese yese. Vauda kudzoka back to kwatiri isi sotaura kuti isi tiri kukonzeresa. Isati sibata chatombokonzeresa but iwo ndo vari kukonzeresa. Ndo vagadzirise problem ava pesi. Ndoda kungoblema vanhu vese vese.
Vatonderai makai, vanoti kuiswa kwemutemo kwakanaka, asi sezvagara zvichizivikanwa, mutemo uchabata vashoma vasina vavanoziva uye vanenge vasina kubhadhara mari yechoko muhomwe. Vamakai, vati vanotengesa mari mumigwagwa, havasi ivo varidzi vemari zvichienzaniswa neuwandu hwemari yavanenge vachitengesa.
Ndoo vari kuwekwa vakomana street kuti vatengese mari. Ndinofunga kuti vachasungwa. Vachiita sekunge ndoo mutemo washanda pane vanhu vashoma vasina vanovadzikinura kana vakanga vaenda nemapurisa. Vachaburiswa bosef vachafona imari yavo vachiti buditsai vanhu ivavo.
Imwe nyanzvi yezvemari vachishanda vakazvimiririra vaJohnson Takawira vanoti mutemo haupedze dambudziko riripo sezvo vanotengesa vacharamba vachitengesa vachishandisa dzimwe nzira dzisingazivikanwe nemapurisa.
Kuti vacharamba vari mubhati vanenge vane new strategy yekuti vatenge vatova nemango numbers ese evanhu vakasiyana siyana vanenge vachitsvaga mhasa vanongochinja mapurisa vo vanogona kuita bhizinesi ravo vari ipapo zvavo.
Mutemo wakadzikwa nechina uchashanda kwemwedzi mitanhatu uye kuti urambe uchishanda kudarika mwedzi mitanhatu hurumende inofanirwa kupasisa mutemo uyu muparamende. Munhu anosungwa nemutemo uyu anogona kupika mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chiguriwa.
Pavakange vachikurudzira sangano reUnited Nations kuti ripindudze mashandiro anoita bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu reUnited Nations Human Rights Council, mutevedzeri wemutungamiri weUnited States vaMike Pence vakati nyika yavo yakazvipira kuchengetedza runyararo nekodzero dzevanhu. VaPence vakati America yakazvisungira kukurudzira kushanda pamwe chete kwenyika dzese nokuchengetedza nokuremekedza kodzero dzevanhu pamwe chete nokusununguka kwevanhu vese. VaPence vakapamhidzira vachiti nyika zhinji hadzisi kutevedzera zvinangwa zvesangano reUnited Nations uye bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu riri kutombundikira nemufaro avo vanonyanya kutyora kodzero dzevanhu. VaPence vakati vanoshamiswa kuti nyika dzinotyora kodzero dzevanhu nekusunga avo vasingatendirani nehurumende dzavo dzakaita seCuba neVenezuela ndidzo dzinonzi dziongorore vanhu nenyika dzinotyora kodzero dzevanhu. VaPence vakapamhidzira vachiti United Nations nenyika dzese dzinofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvine masimba nokushinga. Vakatizve mauto ekubhema anofanira kurega kushungurudza vechitendero chechiMoslem veRohingya avo vavakabisa munzvimbo dzavo nechisimba. Vakati United Nations inosungirwa kuuyisa runyararo kuvanhu ava nekukurumidza. VaPence vakati kana tese tikazvipira kuburitsa chena pese panochorwa kodzero dzevanhu nepanopunzwa runyararo tinogona kuvaka nyika yakanakira vanhu vese ramangwana. Mashoko aya anorakidza pamire hurumende yeUnited States. Maverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chotarisira zvakare rubatsiro kubva kuvavakidzani vacho veCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mwaka miviri yakateverana muna 2013 na 2014, Dynamos yakaroverwa zvikwata zvayaikwikwidza nazvo nevavakidzani vavo veCapes United ndokuwana mukana wekutora mukombe mukuru weKasolaga Premier Soccer League. Chitatu chapfuura, Makepekepe akarova Chicken Inn 1-0 ndokupa Dynamos mukana wekuwedzera mapoints eutungamiri hwavo patafura yeKasolaga Premier Soccer League mushure mekunge maGlamour Boys akanoita mangange 1-1 neShabani Mine kumaGlass Stadium. Mangwana, Dimbare iri kutarisira zvekare rubatsiro kubva kuma Green Machine apo makepekepe akananga kuzvishavane kumandava stadium kunosangana neFC Platinum iyo yakasiyana nemapoint maviri chete neDynamos pamamiriro akaita zvikwata iko zvino. Svondo rese vateveri veDimbare vanga vachitaura kuti vari kuda kuti Capes United ivarovere kugona kunenge kudada kuti vawedzere mapoints avo vari pamusoro vatarisira kurova Harare City iyo vari kusangana nayo muRufaro Stadium nesondo. Chiri kunyanyoshamisa ndechekuti vamwe vatsigiri vemakepekepe zvekare vakaita sava Innocent Mtena vari kuda kufadza vavakidzani vavo veDimbare nekuvarovera kugona kunenge kudada.
Kona ne 4 minute kwa kwa zano ndukona KFC chino wina 1-0 iba ne 3 points ku ofu ndo shatata uo kutishifaze uo shangwa zebe Dynamos KFC nenge yadi ya kule kita ma points ma kule kita ya kata pachike ni
simu ongoro uwe mtambwe nabu vafara ikambamura varuku ya mbira Dynamos kuti isa tarise zuchaitika pa mtambwe KFC United ne FC Platinum kuti vagadzirise matambiro avo ayo adzikira zvikuru apo vatarisana neHarare City.
Harare City ine mukana wekudya chikwata cheDynamos and Dynamos haisi kutamba matambira yaita kunzi chazunguza ichityisa and Dynamos yaiti mungasangana naye muRufaro kana iri pahome itimu yekuti munoziva Dynamos inenge ichitotyisa ichitohwina mutambo iwoyo asi ezvinezvi 3 games on the trot havasi kukwanisa kunge vachiburitsa maresults.
Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera Black Rhinos versus Haumain Rufaro Stadium, nesondo Wange versus Blauer City Colliery, Triangle versus Yaja Gibo, Bantu Rovers versus Shabani Luveve, Chapungu versus ZPC Kariba Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitika muHarare nhasi uye kusungwa kwevamwe vanonzi vanotengesa mari nekutorerwa maresinesi kwevanodhurisa zvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vaimbo nengo yedare Congress muAmerica vaMel Reynolds vavanikwa vaine mhosva yekusabhadhara mutero kuhurumende yeAmerica. Dare remuChicago rati vaReynolds havana kubhadhara mari yemutero kubva pamari yavanonzi vakapiwa inodarika mazana mana ezviuru zvemadhora yavakapiwa nemumwe muzvinabhizimusi wemuChicago vaLZ Higginsbottom. VaReynolds vanonzi vakaedza kuda kuvakurudzira kuita zvechoko muhomwe mukudyidzana kwavo nehurumende yeZimbabwe uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaReynolds vakaudza dare kuti vaHigginsbottom vaida kuti vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe vapiwe mari nechoko muhomwe. Asi vaHigginsbottom vari kuramba nyaya yekuti vaiita zvechoko muhomwe vachipa mari mumwe mukuru wehurumende yeZimbabwe asina kudongwa nezita. VaReynolds vakatiwo vaHigginsbottom vainge vaita chibvumirano navaMugabe kuti vakwanise kuchera mangoda. VaReynolds vakambosungwa muHarare kuBront Hotel vati zvose izvi zvakaitwa navaHigginsbottom vachida kusvibisa zita ravo. Sezvo nguva yadi yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka sesijikile. Pastor Ivan Mavarire vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaitwa nevanhu gore rapera. Vatendai biti vanotinduo mutungamiri chaiye webatori People's Democratic Party. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu, tinoimba kutimuchange minisi Zakari Mangwana, anuko unika yane mufaro, dini jonga kandemiri ndokusia mina ntungamili nkomo.